Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Manera kanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gunyana 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kutoda kupajekesesa ipapo zvakadzama kuti hongu chero chese chichitupa muZimbabwe. Kana tichitaura zvichitupa muZimbabwe tinotaura cherata, tinotaura cheplastic, tinotaura chipepa chee chinombopiwa munhu wochaimbopiwa vanhu vakamirira kuti irata ravo ribude. Zvese zviri zvitatu izvozvo ndataura kwatiri kuvhege zvitupa.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota nezvitupa zvemarata.
Amai mujuru vanotozikana nemabasa avakaita aitaridza kuti paaitwa mabasa iwayo vanga vasingabvunze kuti uri webato riti.
Amai Joyce Mujuru vanotungamira bato reNational People's Party vanoti vakasarudzwa kuti vatungamire nyika vanokwanisa kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi sezvo vachigona kubatanidza vanhu. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti Air Zimbabwe iri mubishi kugadzirisa zvinhu kuti ikwanise kubhururuka ichienda kuEurope. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vanhu vakaberekerwa munyika nevabereki vekunze kana kuti vanonzi maaliens vanokwanisa kunyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya kwete zviri kutaurwa zvekuti havana kodzero yekuvhota. Vanotiwo vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota nezvitupa zvemarata kwete zvakanzi namabharani mukuru wehurumende vatobaiwa mudede hazvikwanisike. Mukuzeya nyaya iyi tatanga nekubvunza mai makarau nezvevanonzi nevamwe vabva kure.
Mutemo wakajekesesesa, mutemo webumbiro remutemo muconstitution yedu yakajekesesesa kuti anonzi mupakure ndeupi asisiri mupakure ndeupi. Ndo mutemo watiri kungotarisa isu kana taa kuti avo vakaberekerwa muno vaine vabereki vangadai vakabva kunze kwenyika vakauya vakazoberekera vana vavo vari muno asi vari vanhu vanga vari musadhaka. Mutemo wakajekesesa pachena kuti vanhu ivavo havanzi vabva kure, vanhu vemuno muZimbabwe. Vanofanirwa kungobatwa sekubabatirwa netwa vana vakaberekerwa muno muZimbabwe vachiberekwa nevabereki vemuno muZimbabwe.
Saka vane kodzero dzekuvhota.
Mutemo watiri kuteedzera vane kodzero dzekunyoresa kuti vazovhota.
Touyawo panyaya yezvitupa zvatingati zverata kana kuti mameta ids zviri kufamba sei, zvinokwanisa here kuti munhu anyorese nacho chitupa chakadaro?
Hongu ndoda kupajekesesa ipapo zvakadzama kuti hongu chero chese chinonzi chitupa muZimbabwe. Kana tichitaura zvitupa muZimbabwe tinotaura cherata, tinotaura cheplastic, tinotaura chipepa chee chinombopiwa munhu wochaimbopiwa vanhu vakamirira kuti irata ravo ribude. Zvese zviri zvitatu izvozvo ndataura kwatiri kuvhege zvitupa zvinoshandisika kuti munhu auye azotirakidza kuti ndiri muZimbabwe, ndine kodzero yekuvhota, chitupa changu ichi. Isu tinogamuchira zvese izvozvo. Kana paine mashoko akabuda ekuti pane zvimwe zvisingagashiri, ndinoda kukumbira ruregero kuvanhu veZimbabwe kana takavaita kuti vasanzwisise kuti zvinorevei. Chitupa chese cherata, cheplastic nechebepa tinogamuchira.
Tochitarisawo idzo nyaya dzekutsvaga rutsigiro. Vamwari kuti ZEKI inenge isiri kunyatsotaura nyaya totanga yekuti vanhu vese vawane mukana panhepfenyuro, zviri kufamba sei?
Nyaya dzekuti isu tichizopinda mukuona zvekuti nhepfenyuro dziri kushanda sei, tinongotanga isu kupiwa masimba kana sarudzo ichinge yadaidzirwa. Kana isati yadaidzirwa, kune rimwe bato rinoona nezvemashandisirwo emedia, ndiro iroro rinenge richiona kuti zviri kufamba sei. Isu simba redu rinongotanga kana sarudzo ichinge yadaidzirwa.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanga vari parunare muHarare. Makateerera kunepenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Mutungamiri webato re National People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru vanoti vakapewa mukana wekutungamira nyika vanokwanisa kuvandudza zvino munyaya dzezveupfumi nekuti vanokwanisa kubatanidza vanhu vose. Amai Mujuru vanoti chido chavo ndechekuti mapato ose anopikisa akwikwidzane nebato rezanu PF musarudzo dzegore rinouya akabatana. Mukuzeya nyaya iyi tabvunza amai Mujuru kuti zvii zvavangaite kugadzirisa upfumi hwenyika uhwo waenda kumawere.
Upfumi hwenyika kuti hutange kushanda zvakanaka kutanga kuratidza kuti isu tiri kugamuchira kunge tiri kushanda tiri senhengo yepasi rino rese. Murunyararo mai Mujuru vanokwanisa kubatanidza chero munhu anongonzi mwana chizvarwa cheZimbabwe. Amai Mujuru vari kukwanisa kuunza kugutsikana kumabhizimisi emunyika neasiri emunyika nevakatarisira kuuya muno munyika. Amai Mujuru vanofanira kuunza kugutsikana kune vanoparunyararo veze security forces. Amai Mujuru vanofanira kutaridza kuti vakazvipira kuunza kugadzikana kwashaika munyika kwenguva yakareba. Havafanire kuti kana vavepo votanga kuti nhasi vataura ichi mangwana vopidiguka voita icho, mangwana vopidiguka vopandukira vamwe vavo, kana kuti mangwana vobuda kunze kwenyika vaakunonoparamurana nevavari kufanira kunge vachishandidzana navo. Vanofanira zvakare kutaridza kuti bumbiro rezvemutemo wenyika, National Constitution, iri kutevedzwa nemazvo. Vari kukudzawo zvakare upenyu, vanotya Mwari, zvinhu zvakadaro izvozvo. Zvinhu zvidiki diki zvinofanira kuratidza pasi rese kuti ha, ruoko rwauya urwo rwasanduka parwakananga, rwakananga kuti Zimbabwe inge iri yedzimwe nyika dzepasi rino rese. Nyangwe ivowo vari muZimbabwe vacho vave nokugutsikana kuti amai Mujuru havasi kuzovhima munhu chero kana akavakanganisira kana akaita sei kwete. Amai Mujuru vagotaurawo zvakare zviri pachena kuti nyaya yehuori haina kunaka and inofanira kupedzwa nekukasira nokuti ndiyo yaunza dambudziko guru muno muZimbabwe.
Asi vamwe vanenge vachikupikisai vanoti asi kamai Mujuru vakambenge vari muhurumende vari mutedzeri wemutungamiri wenyika chii chinenge chachinja?
Regai ndikutaurirei kuti 1980 kana makanga mazvarwa shoko rakatanga kuuya navamugabe nderekuti ngatiregereranei, ngatishandidzenei zvakanaka. Nevaiuya nemabhombu kunana Chimoyo, kunana Zambia Mkushi, kunana Freedom Camp, vaitishungurudza kuti vabereki vedu vazofunga kuti ngativambe mabato anopikisa hurumende. Asi munhu wese pazvakangotaurwa takaona zvichivagutsa zvichivafadza izvozvo. Handione paine chinhu chinganyanyisa kuomera vanhu kuna mai Mujuru vasina kubata reza yekucheka chigunwe chemuzukuru wenyu kana mwana wenyu. Amai Mujuru vanotozikana nemabasa avakaita aitaridza kuti paaitwa mabasa iwayo vanga vasingabvunze kuti uri webato ripi. Nguva yatashanda yemubatanidzwa amai Mujuru vakaonekwa nemabato iwayo ataishanda navo kuti ndivo vevamwe vashoma shoma vaikwanisa kugara pasi vachikurukura nemabasa nebato rakanga riri muGNU reMDCT tichishanda semhuri imwe chete yeZimbabwe. Uye kumwe kwacho kutaurwa kwazvinoitwa inini samai mujuru ndakuona sepane chauvinism nokuti paita mai mujuru mudzimai zvandinofungidzira kuti ndozvatakarwira izvozvo kuti tibvise.
Mutungamiri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nasi tine hurukuro negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo nezvenyaya yekuti vari kugadzirisa here zvinhu zvakapa kuti nyika dziri mugungano reEuropean Union dzirambidze nyika yeZimbabwe kuburikidza nendege dzekambani yeAir Zimbabwe kuenda kunyika idzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGumbo nezvenyaya iyi.
Munyaya dzendege mune mitemo yamo uye zvenyika dzimwe nedzimwe dzine mitemo yadzo yadzinoisa pakuti ndege dzibhururuke kusvika pakunyika kwavo. Zvakarezvo panobva rine mitemo inoitwa neyatinoti IATA inova ndo yatinoti ndiyo International Organization yacho yakafanana neyaenda kutaura inonzi ICAO. Saka nokuti isu tanga tisingachinyi kuLondon tanga tisisina ndege dzinofulaya kuEurope zvangazvifanira kunge tichiita kuti tinge kuEurope zvanga zvisingachitevedzi zvazvo vavanenge vachida. Hazvisi zvinhu zvinoshamisa, zvinhu zvakafanana nokuti motikari yako inofanira kuuya kuservisi musi wa after exactly 5000 kilometers kana ikatozouya yava ne 5100 kana kuti 5010 kilometers tinotozonzi kondemo kuti aya aona kutevedza mutemo. Saka ndozvazvoitikara pandege dzedu dzokuZimbabwe tanga tisingachiendi kuEurope. Yazvo zvavanenge vachiti mugare muchita ichi neichi neichi pandege dzenyu ichi neichi neichi pandege dzenyu plus hatidi kuti zvinge zvichinyorwa nemaoko, tinoda kuti zvinge zvichishandiswa nemakombiyuta. Twese takadaro izvozvo zvinhu zvava zviri manyuwali tanga tisingashandisi makombiyuta. Vanobva vati hatidi kuti ndege dzenyu dzive kuno kuEurope kusvikira magazeti dzazvo zvenyu zvakafanana naizvozvo ichi neichi. Ndozvavakaita, ndozvatiri bhizi kugadzirisa. Kana vakudaro unopiwa nguva nokuti zvakasvika pachinano ichocho nokuti isu tanga tava kuda kudzokera kuLondon. Saka vakabvati kana muchirenge vava kuda kudzoka kuLondon ichi neichi 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 ndozvatinoda kuti muite. Saka ndozvatiri kushanda kuti tiite izvozvo zvatinogadziridza kuZimbabwe kugadzirisa zvakasiyana siyana zvanga zvinhu zvinhu zviri torufu zvavaida kuti tiite. Patakazoenda kuti tichinovarakidza isu kuti ichi neichi taita papasara zviviri.
Muri kugadzirisa here magwaro aya kuti ndege dzitange kubhururuka pasina matambudziko?
Ndozvatiri kuita. Zvandingangokutaurira kuti kugadzirisa radar redu nokugadzirisa computerization ndozvinhu zvikuru zvatiri kuita zvasara. Radar redu tiri kugadzirisa izvozvi, pacomputerization tiri kugadzirisa. Saka tobva tazipiwa nguva yekuti paNovember tisvike kunova taura kuti zvozvi tiri pakati pokuzvigadzirisa kana kuti zvitatopedza. Toba kana tava kuapply license iriunda kuEurope hapasina unotirambidza. Saka iyaya ndezvinogara zvichitevedzwa. Zvatanga tisingachitevedzi zvatinokodzerwa kuti achigara tichitevedze kana tatindidzi ndege dzedu pane nenzira yakanaka.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku nezvezvirongwa zvavari kuita kuchipinge kumanikaland zviri kusimudzira kodzero dzemadzimai. Tavabvunza kuti urongwa hwavo huri kufamba sei.
Izvozvizvi tiri kutarisa kuti pane dambudziko rakati kuti rekuti vanhukadzi nenyaya yekuti tiugara kumaruzevha vari ku wana mikana mishoma shoma nekuda kwetsika dzedu dzemagariro dzemandau kana kuti dzekuita dzaita kuti patriarchy. Saka isu sesangano replatform for youth development tiri kufamba tichiedza kukurudzira kuti varume nevanhukadzi vange vachipihwavo kodzero dzakaenzana nekuti tiri kuona kuti zvinhu zvizhinji zviri kuitika vanhukadzi vanenge vaakuitwa disadvantage nekuti vanhu vanenge vachingoti hai vakadzi hafanira kuita isi vakadzi hafanira kuita isi sekuti muri kuona kuti pane nyaya dzekuti maruzevha nyaya dzekuma minda kana dzivanhu vavo kana chida kuminda kana kuti dzimwe kodzero dzekuti tikane magariro dzinoramba dzangoita sedzakangorerekera kuti zviri zvinenge zvichitwa vanhukadzi like mazuva ari kunyaya dzedomestic violence iri kuitika kana kuti vachino chidiki vasikana vadiki vari kuvava vari vadiki tiri kuona kuti nguva zhinji zvinenge zvichingonzi aiwa zvinhu zvinotambirika saka tiri kuedza kukurudzira maruzeka mugara kuti vanhu vaone kuti aiwa dzimwe tsika dzatiri kungoti idzi dzakanaka dziri kutokanganisa
mungati muri kushandira nzvimbo dzipapa
ndinoshandira madistrict ekuchipinge maconstituents anoti chipinge south chipinge east chipinge musikavani constituents chipinge central nechipinge west tainya kuerekera kunzvimbo dziri kudhuze nekubhodha kana kuti kwaya kuti kunyanyofamba kwatingati kumaoutskirts nekuti tichitarisa nzvimbo dzekuchipinge zhinji dzacho ndokumamwedzi kurudze pasi kune dzakazonyanya kuya kusinganyanyokuoneka migwagwa kana kuti kwakanyosarira kunoti kana mafoni haanyatsobata ndokwatinonyanya kurerekera nekuti zvakawanda zviri kuitika zvaakutonzi nedzimwe nzvimbo aizvi dzakapfuurika kare
mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku vari parunare kuchipinge kumanikaland makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909 am 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa short wave iko zvino tochimboenda kuna marvelous mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous mhlanganya uye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe amai vari kutungamira bato rinopikisa mune zvematongerwo enyika regai tiende kwavari tizwe kuti ndiani uyezve kuti bato ravo rinonzi chii
ini ndinonzi marcelina tikasa ndakamirira bato rinonzi african democratic party kana kuti adp
mungatitsananguriro kuti bato renyu rimire paripi pari zvino takatarisa kuti mamwe mapato anopikisa ari kupinda mumibatanidzwa
pari zvino bato redu reafrican democratic party tiri kutaurirana nevamwe vedu vari muopposition kuona kuti tingabatane sei tanga tichishanda neve MDC munera uyezve tiri kushandawo nevamwe mucoalition inonzi code tiri kuona kuti muna 2018 tingaronge chipi tingabude asi isusu shuru dzedu ndedzekuti dai maopposition ese abatana tarega kuita zvekusarudza kuti ava neava chete ndoo pane shuru dzedu idzozi
mungati imi zvimingamupenyu zvamuri kusangana nazvo panyaya idzodzi dzematongerwo enyika ndezvipi semudzimai
tiri kungoomerwa nekutaurirana nevamwe kuti tiwirirane tiri kungoona kuti tiwirirane nevamwe tinofanirwa kunge tine profile yakati simukirei saka tiri kuedza kungobuildawo membership yedu kuti tinegoshiete tiri pari nani zvemembership ndiri kuona kuti chinhu chinotaurwa zvikurusa mumatalks ecoalition aya vanhu vanenge vachida kuunza membership patafura kuti isusu tine mamembers akati asi handiwo maonero edu isusu tinenge tichiti aiwa dai tambosiya zvemembership tombotaura kuti zimbabwe chii chairi kuda pari zvino vana vezimbabwe tingavabatsire sei tikanyatsoongorora maissues aripo pari zvino munyika medu nekuti masolutions atingaburitse sevatungamiriri vemapato akasiyana-siyana ndeapi tabva ipapo tozoona kuti ndiani anokwanisa manje kupa vana vezimbabwe zvavari kushuvira semutungamiriri wecoalition isusu ndoapproach tachiti iapproach yakanaka seadp kutanga nezvatakatarisana nazvo kwete kutanga nemapositions
mungati imi pari zvino mune vatsigiri vangani uyezve pane zvamuri kuita here kuti muwanikwe imi muchikwe zvavamwe vatsigiri kubato renyiri
pari zvino tiri momaprovinces 8 out of 10 ndoo matine mastructures asi tiri kuona kuti pane zvakawanda zvinotitadzisa kuti tinyatsoita basa redu nemazvo zvinhu zvakaita semaresources mungoza nhau dzepolitics idzi unonge muchizvifanda sebato varimo vacho muchiisa kamari muchiita sei saka tinoona ku kuti panyaya maresources takasiyana nemamwe mapato saka ndozvimwe zvizvinhu zvinotidzora shure saka tiri kutongoshanda patinokwanisa nezvatinazvo
tinoona kuti nechishanu pakabuda ipo kuti dare repamusorosoro remuKenya rakati iro sarudzo dzakange dzaitwa munyika iyi iro gore rino dzakanga dzisina kufambiswa zvakanaka uye zvevari kutarisira kuti mumwedzi muviri inotevera kuchaitwa dzimwe sarudzo zvizvi ngadzidzwewo neZimbabwe panyaya iyoyi
Atiri kufara tichiona zviri kuitika kuKenya ndamboteerera hangu vaRaila vachitaura kuti vachiti ichi chidzidzo kune Africa yose ndikati dai Zimbabwe yakwanisawo kuteera mumashure nezvinhu zvakadai tichiratidzawo kuti tasvika zera panyaya dzepolitics nyaya dzemaelections kuti tega isusu vanhu vemuno tinogona kutarisa zvinhu zvedu toona kuti zvakafamba nenzira yakanaka here kana kuti hazvina tikaona tega isusu kuti hazvina kufamba nenzira inonyatsotigutsa toti aiwa ngatidzokorore izvi ndaona maturity mumakenyans nekungoonzwa kudada nemajudges avo kuti vanogona kutopasa judgments isina political motivation saka kwandiri zvinhu zvandika hope kuti tinozvikwanisawo muno muZimbabwe hapana chingatitadzise tikawana vanhu vari principled vanenge vachigara muzvigaro izvozvo vanotarisa vachiongorora vasina kuti vanosapota bato iri kana bato iri wonyatsongotarisa mafacts woona kuti zvinhu zvakafamba negwara rakanaka here kana kuti hazvina kana zvisina vopa judgment yakafanira izvozvo ndozvatangoonawo zvakanaka kuKenya izvozvo
tombotarisa idzo sarudzo dzemutungamiri wenyika tichitarisa kuti dzichange dzichiitika idzo gore rinouya mungati mibato renyu rakagadzirira sei
isusu bato redu takagadzirira asi handifunga kuti ndingati tanyatsosvika patinofanirwa kunge tasvika
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Marceline Chikasha vebato reADP kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
aiwa tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC Nasi tiri kutarisa nezvedano rakatorwa nehurumende rekubvumidza vanoshandisa tsika dzechivanhu dzekurapa kuti vange vachiumbawo mamedical society avo kana kuti homwe dzekubata mari inenge ichizoshandiswa nevarwere pavanenge vachienda kunoona varapi muhurukuro yedu tine munyori anoona nezvedzidzo muboka rezinata Sekuru Prince Mutandi Siwanda tinogamuchira nemufaro pa Studio 7 Sekuru Siwanda
aiwa makadiyo zvevatereri
aiwa tinoimba vatereri vapenyu nhasi Sekuru Siwanda tinoda kuti timbotarisa kurudziro yakapiwa nehurumende kana kuti mvumo yakapiwa nehurumende yekuti vanoshandisa nzira dzekurapa dzechivanhu vabvumidzwewo kuita medical aid society Imiwo sesangano rezinata rinomirira vanoshandisa nzira dzechivanhu makatambirawo sei kurudziro iyi
izvi sesangano rezinata takaona zviri zvakanaka chose zvimwe zvinhu zvataiona kuti takadzvinyirirwa izvozvizvi zvakataurwa ndozvitenda strike noti tese tiri va saka ngatione kuti chikurudzira kuti tiponese saka tineva tinoponesawo vanenge vachitotambudzika kuti vanoita sei kana tisina izvi medical aid danga tichitori matambudziko nekuti tingati isu kana tichitarisa sesangano rekwedu tine membership inosvika kuma 55,000 that is Zimbabwe yose kuti ukatarisa kuti member yegega inenge ichitora kana kuti ine yoshanda kana ne 50 pazuva vari kana kuti 20 to 50 pamwe up to 200 ukavatarisa vanhu ivaurona vari vari mamedical aid mamedical doctors kasi vanogara vari kwatiri saka isu tinotambira nekutenda zvakaitwa kuti tinge tichimutsowo maskimu nemedical aid skimu atinoitawo mashoko akatifadza stering sevarapi
chinhu chamungatarisira kutanga mumazuva mapfupi anotevera here uye chinhu chamaa magarawo miinacho here chisati chaziviswa nebazi rezveutano
tanga tisati taanacho saka takutoti sezvo titanzwa takabiki tambudo zvitoti tumbovabvunza kuti kwa president ika zviri kuwani takutoona kuti regai tichitomutso zvedu
asi munofunga zvinobatsira nenzira ipi kune vanhu vanenge vachiuya kunorapa
tingati zvinobatsira pakuti kana pane yuba ane medical aid tinoti tibitsiri vanhu noti mari iri kushupa kuti iko kunoku kana tichitarisa kwaane mari dzavanhu ivo maplastic mari ndo atonyaya kuti iyo yavanoti keshaya haiwaniki saka kukanga kune izvo zvemedical aid munhu achiuya zvakaa nemedical aid vazhinji vanotonedzeka vanenge vachida kuti vaende kuti apa mundoda kuti tinonova kuti hazvivo kuna vasivanda akabata medical aid vasivanda havatambire medical aid zvimwe zviri zvanga zvichiita kuti munhu anenge achingorwadziwa kuta sei vanhu ivava vasingapuuri vaitisiti asi anorarama nemishonga iyi yechivanhu ndo yaanorarama nayo yanhu ndo kwaanobetserwa noti zvata tinosanganisa mafaithila tosanganisa maprosvesiti navo iva ndo yafuti mahebharis ya anambuya nyamukupu vanenge vachiita maservices azvo vachimatadza nekuti pamwe haana keshi
mungatarisira kuzoshanda here nemamedical aid society aripo kare kana kuti mune makutoumbawo yenyu
tinenge toda kuti ivo vatizwo ivo varipo kare hatingavarambi nekuti tinoda kuti vatizwo kuti vatoro tivane kutigashirawo tozoya mamwe anoumbwawo saka tinenge tichida kuti varipo ivavo ngavatigashirewo vatitambire ndo chimwe chikumbiro chatenge tichida kuti tikumbire kuti aripo kare nekuti ivo vamwe vacho vavanavo ivavo vamwe vanhu vediwo isu vanoda rubatsiro kupa saka tiktoumba mamwe ida atinoumba kasine varipo ivavo ngatishandei pamwe chi
mungava neuwandu here wevanhu vamunofunga kuti vanoshandisa nzira dzenyu dzekurapa idzodzi dzechivanhu
uwandu hwevanhu tinawo hwakati kurei kana tichitarisa nekuti mukazviona kuti dzimwe nguva kubva kuseni kusvika zuva rodoka tinoona kuti chirembo wegoigo imwe wechivanhu anokwanisa kunge achibatsira vanhu vanosvikakana kuma50 ya umwe anotodarika ipapo 200 tinoona kuti tinototidarikei ava vechiremba mamedical doctors asi vatinotoona kuti vari kutori kumachi vanotoona vanhu vashoma kudarika pamunhu tikatarisa maprofit aya anenge achitotaidzira kana ma70,000 nekuti vese ivo futi varapiwo maprofit
aiwa tinotenda zvikuru sekuru sibanda nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda nemiwo futi
manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sibanda vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai kuna Blessing Zulu
tinotenda zvikuru Jonga tisati tavhara chirongwa chedu tombonzwa kambo penge penge kubva kuna Titan
Love yako ino pepeta Saka ndoda kukuchengeta Every day unisekeza Zula rangu unochekeza Nyangwe zviga nirengeza Ndiwe wacho unipengeza Wacho ndomba sane Mina lawe meleta nane
Nako kambo penge penge kubva kuna Titan tapata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuti vange vachivhota musarudzo dzegore rinoya nezvitupa zvemarata Amai Joyce Mujuru vanoti vakasarudzwa kuti vatungamire nyika vanokwanisa kuvandudza upfumi hwenyika sezvo vachigona kubatanidza vanhu vakawanda gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti iya Zimbabwe iri mubishi kugadzirisa zvinhu zvakaita kuti irambidzwe kubhururuka ichienda kuEurope aiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu vateereri ini ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele